Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 10 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. Dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma2007 na2008. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chezvarwa chekuThailand chakatiza muchipatara cheWilkins muHarare nesvondo chinonzi chadzoka choga kuchipatara ichi uko chazoongororwa kana chiine hutachiwana hwecoronavhairasi kana chirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza nepfenyuro yeZBC kuti murume uyu aonekwa navana chiremba uye zvabuda muongororo iyi zvanga zvichitarisirwa kubuda nhasi. Pataenda pamhepo tanga tisataziva kuti zvii zvabuda muongororo iyi sezvo takundikana kubata Dr. Chonzi. Murume uyu anonzi akabva kuThailand mazuva makumi maviri adarika akaitwa ongororo yecoronavhairas pakupinda kwaakaita munyika, izvo zvakaratidza kuti muviri wake waidziya zvakanyanya. Izvo zvinonzi zvakazoita kuti aendeswe kuWilkins Hospital uko akazonongotsakatika. Hapana atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo paine vanhu vana muSouth Africa vanonzi vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavhairas nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vave nechirwere ichi munyika iyi pavanomwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakambowegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, kuti tinzwewo maonero avo.
Chiitiko chakashamisa zvikuru uyezve chiri very unfortunate kuti murwere anga tize pachipatara. Asi kana taakuongorora isu tinoona kunge dambudziko racho nderekuti chokutanga awareness ishoma mucommunity medu, vanhu vasati vaakuziva kuti kana vane masymptoms vanofungwa ndeyekorona unoita sei, unoenda kupi. Chechipiri ndechekuti izvo kunyange machiremba acho hatisati taakuziva kuti pakaya kesi yecoronavhairas muneibata sei. Kuwilkins vanogona kunge vaakuziva, asi nyika yese haisati yaakunatsa kuziva. Information haisati yanatsa kufamba. Saka ministry yedu yatinonokei kuita matraining nokufambisa information nokuudza machiremba vanove ndivo vachange vachidhila nemacases aya. Kutiza kwepatient muchipatara kuri unfortunate, kunoratidza zvakare kuti chero administrative system yacho nemasecurity guards vanovhara mabhomu epamagedhi havasi kunatsa kuziva zvinofanira kuitwa, nokuti munhu yakatovhurirwa bhomu kuti abude.
Tanzwawo kuti muSouth Africa mune vamwe vanhu vana vakawanikwa nezuro vaine utachiwana hwecoronavhairasi, zvichisvitsa pavanhu vane coronavhairasi kuvanomwe kana 7 munyika iyi. Zvii zvamungataura tichiona kudyidzana kwatinoita nekufambidzana neSouth Africa?
Chokutanga ndechekuti ingozi yatova padhoo pedu. Hapana maitiro okuti tingati izvo vanhu vekusouth Africa vangaite korona isitoshayiwa, nokuti vanhu vanofamba zvikuru especially kubva kuBulawayo vachienda kusouth Africa. Saka zvazvinoreva kwatiri ndezvekuti korona yatova muberevere medu irimo muZimbabwe, uyezve zvogona kureva kuti isu tirikungotadza kungoibata. Tinotori nemacases anotiripo kugara munyika asi hatisati tadiagnoza. Saka tokurudzira hurumende yedu kuti iincrease vigilance nemonitoring ayo kumaborder post nekuwedzera zivo muvanhu, nokuti vanhu vanofanira kuuya vega voluntarily kuzorapiwa nokutestiwa. Toda kukurudzira hurumende zvakare kuti ngative nenhamba dzinofonerwa district rimwe nerimwe, ive nenhamba dzekuti munhu anofona ari kumba kuti indofunga ndane masymptoms. Ndo zvandinofunga kuti tofanira kuita.
Munoona zvichikwanisika here kuti kuwane kana vana utsanana vanofamba vachitesta vanhu mudzimba?
Zvinokwanisika zvikuru nokuti taitombozviita. Taitombori nedepartment recommunity nursing services rakasimba chaizvo munoZimbabwe. Department iro harina kuvharwa, kungoti izvo hurumende haisi kuprioritiza nokuisa mari mumadepartments iwayo. Saka tokurudzira hurumende kuti tidzivirire ngozi huru yatakatarisana nayo, ngavaise mari yakawanda kucommunity nursing. Nekunana utsanana ivavo vanoshandisa vakawanda maenvironmental health technicians vanokwanisa kubatsira kuti tirwisane necorona iyi.
Vanga vari vakaumbo yegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare kukwekwe neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Gurukota rezvekurima vaperenzi chiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere kana nyama kubva kumombe dzakafa dzoga. Vachiti vanoziva kwazviri kuitika vanofanira kumhangara nyaya iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, vashiri vati hazvibatsiri kuti vanhu vanongotaura vasingauye neumbowo.
And I would like to request any of our citizens who might have information on where this practice is taking place, that is of slaughtering infected animals or sick animals, to communicate that to the authorities. Yeah.
Vati bazi ravo rine vashandi vatatu muwadhi yega yega munyika, uye hapana umbo unotsigira zviri kutaurwa pamadande mutande. Asi vati bazi ravo nebazi rezveutano vakuongorora zvitoro zvese zvinotengesa nyama kuti vaone kuti mutemo uri kutevedzwa here. Vati bazi ravo reveterinary services ndiro rinoongorora mombe dzisati dzaurayiwa kuenda kumabucha. Vatiwo nekuda kwezvirwere zviriko, bazi ravo raisa kufamba kwemombe kubva kunzvimbo dzine zvirwere. Vashiri vabvuma kuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe zvakaita seanthrax nefoot and mouth, asi vakati vari kutora matano kurapa mombe dzine zvirwere izvi.
Chechitatu ndo yandati inonzi teliriosis kana kuti January disease. Chirwere chinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti zvishambwe zviripo zviya zvakaita zvebrown, tunenge tukwati tushambwe twacho, ndo tunotakura chirwere cheteliriosis. Chirwere chinonyanyo wanikwa mumwedzi ya December kusvika mwedzi wa March. Pakunenge uchinaya mvura ndo pazvinowanda zvikwekwe izvozvo. Kuzvidzivirira, vanochengeta zvipfuyo kunyanya mombe vanofanira kunge vachidibisa kamwe chete pasvondo yega yega, vasingasvetuke imwe svondo.
Vashiri vati hurumende ine urongwa hwekurapa kana kudzivirira mombe zviuru mazana matanhatu munyika yese, uye kusvika pari zvino varapa mombe dzinodarika zviuru zana nemakumi mashanu. Vakurudzirawo varimi neveruzhinji kuti vadhibise mombe dzavo kamwe pasvondo kuti vadzivirire zvirwere izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kusangana nenhengo dzedare reSenate kuitira kuti vakurukure nyaya yemitero inofanirwa kubvisirwa vemabhizimusi pamwe neveruzhinji zvichitevera kudonha kwaita misika yemari nepamusana pecoronavirus. Vagari vemudunhu remichigani vari kuvhota nhasi chipiri 10 kurume musarudzo yekutsvaga achamirira bato redemocratic party musarudzo yemutungamiri weamerica. Dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma 2007 na 2008. Zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvinhu zvakawanda zvave kudhura zvakanyanya zvekuti vamwe vanhu vave kuti danho rekushandisa dora remunyika raramba kushanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukuwadzana paurongwa hwekuchenesa nzvimbo iyi munandira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vainge vadzora dhora remunyika sezvo pasina nyika ingararame isina mari yayo.
Kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosumbirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti tsigirwe mari iyo yegosimba, asi nomborwiswa chaizvo chaizvo. Inorwiswa, imwe ichirwiswa nesu pachedu, nokuti tichingoisora kuti hatidi hatidi. Oh, haudi zvokwako, uchida zvokwa vamwe, vachinda kwavamwe kausagara kwokwako.
Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakatiwo zvekuda kushandisa dhora remunyika hazvishande. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vezvematongerwo enyika vangataura havo, asi panyaya dzezveupfumi nemari handivo vanoudza musika wemari zvekuita.
Kunyange hurumende ida kuita kuoma musoro kuti mari iri tinoida haikwanisi kumanikidza market, nekuti market ndiyo inotonga nyaya dzeeconomics. Hazitongwe nepolisi, inotongwa nemarket. Saka kana isina simba mari iyoyo, secondary function of money inonzi medium of exchange, haichatoiti bozi yakurambwa, nekuti unobvuma ndiani mari isina simba.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatendawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemari yekunze.
Inyaya iyi rinotenderera kubudikidza nekuramba kuchikura kuri kuita mabhizimusi anoshanda zvisiri pamurawo, aya tinoti mainformal business. Saka mukazviongorora muchaona kuti vakawanda vacho havana kwavanonzerwa kuti vanenge vachishanda sei. Saka naizvozvo vari kungoshandisa mari yekunze, madhora ekuAmerica kunyanyanya. Ndo saka munoona kuti pese panonyanya kudiwa mari yekunze, kana pangava panenge pachida kutengwa zvinenge zvichibva kunze kwenyika maimport, tinoona kuti dhora remuno rinoshayiwa simba. Saka mukatarisa nyaya yeinflation yedia izvinei zviri kuramba ichikwira, saka kukwira kwayo kunoderedza simba rezimudhora. Saka nekuderera kuri kuitawo production kuzvigadzirwa zvemuno, imwe nhau iyoyo inokonzeresawo kuti kana pasina production yakaringana, mari haingasimbi.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo panoda kutoisa musoro pamwe chete kuti dhora remuZimbabwe rishande zvakanaka.
Kana zara yaruma kana nhamo yarowa, chokwadi chiripo chekuti vanhu vane chikonzero chekuti vataure kasi yemari yamakatipa iyo inenge yakutotipandukira, haichakwanisi kugara kana mumbodo dzedu. Asi tinenge chodiwa ndofunga togara tichikurudzira tichiti kuti mari iwane simba ngairege kuramba ichingobikwa kana kuti kuprindwa muchingezi. Ndozvotoramba titaura nyange nehurumende kuburikidza nebhanga hombe rinova reBank of America inei. Saka kwatiri hondo hombe yange isiriyo kuti ngatidzokere kuUnited States dollar, kana tingatidai hondo yedu hombe iri pakuti kana simba remari yemunomu richizowanika rinowanika kupi. So muchaona kuti zvose tsananguro nekusangana kwatinoita neutungamira hurumende inyaya yekuda kuona kuti iyo mari yemuno muchichingaita kuti isaramba ichikoromoka kubva pamusoro pezvamuri kuona ichibuda zvayo.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti hapana chembwa tenzi vararira mutakura, nekuti kana iyo hurumende yave kuramba kutambira dhora remunyika.
Ivo ndo vatiri pamberi kutoramba dhora ravo Zimbabwe dhora. Chechipiri ndechekuti chiri kuita kuti tirege kushandisa mazim dhora aya kunyanya mumaketi,
takutedzera hurumende as market players. Inawe kuti mari yeZimbabwe yapera simba. Mari inofana kunga ine anzi ma functions of money. Kuti mari inzi mari, chii ndio kuti mari inzi mari. Mari inofana kunga ine simba rekuchengeta upfumi, anzi pachirungu store of value. Saka ungatiri wakagara nemaZimbabwe dollar mwallet woti anzi ndine mari 10,000 bond ndakapfuma. Haichina simba iroro. Saka naisina nekuti yadyiwa neinflation.
Munyori mkuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kumushandi zvino hazvina kumira zvakanaka.
Saka taona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, tiona maprices achikwira. Chipota chikwira maprices semutengo zuva nezuva. Asi mihoro yevanhu haisi kukwira.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekunze kwenyika dzakawanda kusanganisira dora rekuAmerica muna 2009 mushure mekunge dora remunyika rashaya simba zvakanyanya. Asi gore rapera hurumende yakazoti yave kudzokera mukushandisa dora remunyika chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Veruzhinji vaungana muHarare nhasi vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitai Dzamara. Apo amai vava Dzamara, ambuya Benhilda Dzamara, vachema zvinopisa tsitsi. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Ambuya Dzamara vachema zvinopisa tsitsi panga pachiitwa munamato wokukumbira musiki kuti vanyevenutse mwoyo yavo vakapamba vaitai Dzamara kuitira kuti vamudzose kana kuti mhuri yavo izive zvakaitika. Vachitaura mushure memunamato waitwa pane imwe chechi muHarare, ambuya Dzamara vaudza Studio 7 kuti kusaziya kuti mwanakomana wavo mupenyu here kana kwete zvinhu zviri kuvadya mwoyo zvakanyanya.
Ana chekutaura iko zvino handina, ndakatopererwa kuti ndaitarisira kuti pasindosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti taakuziva kuti ari papi, mupenyu here, akafa here. Hongu kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa, mafiro ndio anosiyana. Asika kutoziva kuti paupenyu hwedu hwekurarama hwechiwanhu munhu anofa achifashirwa. Musi yote hapa ndo paderinda, zvino apa hatina kana mhinduro yokuti mupenyu akafa.
Ambuya Dzamara vati vari kukumbira ruregerero vakamirira mwana wavo kuti kana ane waakatadzira vavewo nemwoyo wokumuregerera kuitira kuti adzokewo kumhuri yake.
Inini samai tinongokumbira kune vatungamiri vakuru venyika kuti kana varivo vane mwana wangu kunyange avatadzira, tinongokumbirawo rudo nengoni kubva kwavari vamuregerere, vatidzorerewo mwana kumba. Nyama nemweya zviri pamwe chete, ndakumbira ndawarara. Handisi mutsvene asi ndokokumbira tidai vatinzwirawo nyasha, vanzwirawo mhuri yaitai ngoni masvata.
Ambuya Dzamara varumbidzawo muroora wavo huye ari mudzimai wavaitai Dzamara, amai Shefra Dzamara, nekutsungirira kwavari kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye, tichingoshiya tiri pamwe chete chiripo ichocho chingave chikafu kana pasina zuva iro tozova kuti tosi hatina. Asi rwendo rwacho rwakaoma, zvakaoma nokuti nyaya yevanaye kuchikoro, chekuteka, chekudya, hongu marungira aMwari. Asi ini ndongoti Mwari dai matipindurawo. Samai vekubereka ndine ronda rinondirwadza pamwoyo, dai Mwari watipindura. Ndinoziva kufa kuriko, handimunhu kana azvarwa chasara kufa. Asi tanzira nzira yemwana wangu ndoinondirwadza, kana ari mupenyu kangaavatipe.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anseli Momagaya, vati sevedzisvondo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoshushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kuzivisa kuti vadzamara vakaendepi. VaMagaya vatiwo vanoziva kuti pakava nechido kubva kuhurumende hazvitori nguva kuwana ruzivo rezvakaitika kuna vadzamara.
Tinoshuwa chose, hatifari nokuda kwokuti hurumende inofanira kunge ichichengetedza kodzero dzavanhu nekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu. Yakundikana kutizivisa kuti itaidza mara ari kupi, uyewo zvekare yakundikana kunyatsoratidza shungu nokuda kweupenyu hwevanhu. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotarisira kuti tizive kuti nerimwe ramazuva kana tikasava responsible nemaitiro edu, Mwari vachazotarisira kubva kwatiri.
Nezuro, mudzimai wavaitaidza mara akaendesawo tsamba yake yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika achikumbirawo kuti vamunangagwa vamubatsirewo kuwana ruzivo rwezvakaitika kumurume wake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire hurumende panyaya iyi, asi hurumende yakaisa mubayiro wezviuru 10 zvemadhora ekuAmerica semubayiro unopiwa munhu anenge akwanisa kunongedza kuna vadzamara. Vaitaidza mara vakapambwa musi wakurume 9, 2015 vachigerwa musoro mumusha weGlenview 7 nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vasati vapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, vaitaidza mara vakamboshandira masangano enhau anosanganisira The Standard neStudio 7. Vakazosiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri, china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Ndodzi freedom dakachari ndiri kutaura nezvekupambwa kuri kuitwa vanhu munyika yedu yeZimbabwe, ndiri kuona kuCape Town, South Africa.
Taura henyu.
Ya, zvinhu zvinorwadza chete zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe, kusiya vanhu vachipambwa isingakwanisi kumira-mira kutsvaga kuti chii chinonga chaitika, kunyanya pana mukoma itaidza mara. Zvinhu zviri kushungurudza nyika yese mukatarisa izvezvi nezviro vakazvidza 5 years. Vasingazvikwani kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Asi hurumende inongoti tingobatsira kutsvaga tiri kuita sei vasina zvavari kuita. Zvinhu zvinorwadza zvakanyanya zvikuru.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Maonero angu panotoroneta painoda kuti panyatsokutsvagurudza kuti chii chakaitika kubva pakutanga kurudziswa mapurisa ekuareas kwavakanga vachigara ivo vaitaidza mara, kuti vakambonyatsa kuiongorora here nyaya yacho, chiva vari kuita nezvei sofa, vari kuitsvagurudza here kuti zvakamira sei. Asi kuti paonekwe mudzi kuti hamuchanyatsokumira-mira nezvazvo, panonga panotinetei.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naTendelani Moyo, ndiri kuVictoria Falls, Zimbabwe.
Kwakadii iko kuVictoria Falls mukoma?
KuVic Falls kuri right.
Nhasi tine gango, muda kutaura nenyaya ipapo.
Ndiri kuona sekuti vanhu havasi kubatwa zvakanaka zvechokwadi. Hurumende ngaipindire zvechokwadi, cause vanhu vari kushungurudza nemapurisa esecurity iri kutoshungurudza.
Ko kuVic Falls uko panyaya yecoronavirus kwakamira sei?
Haa, panapa hatisati tatambira mashoko ekorona. Ndiri kuairport izvezvi, ndoshandira kuVic Falls Airport.
Asi pane vanhu here vanomira vaya vachiona kuti temperature yemunhu yakamira sei?
Ehe, varipo veport health vanenge vachiongorora vanhu mapassengers kubva mundege kuti haana here korona iyoyo.
Ivo vanenge vakapfeka here hembe dzatiri kuona idzo vakazvivhara nemagrovos nezvimwewo?
Ehe, ndizvozvo vanenge vakapfeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Thank you.
Zimbabwe yakabatana nepasi rose nemusi wesvondo mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose kana kuti International Women's Day. Vachitaura pakucherechedza zuva iri, gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona mukusimudzira vanhukadzi.
I think it has done very well. Look at the ministers of state. We have 50-50 men and women.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa makurukota ematunhu, tine madzimai 50 kubva muzana. Muvashandi vehurumende, madzimai ndiwo akawandawo.
They came into the civil service quite a long time ago.
Gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vachitaura vari parunare. Muchirongwa chedu chanhasi chakanangana nevanhukadzi, Mike Howe weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Stabile Dewa kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva reInternational Women's Day iro rinokomemoretwa musi 8 March gore regore rakatikoshera semadzimai nevanasikana. And zuva iri rino kuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yeZimbabwe, apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru anosanganisira kusabudirira pane zvemaleadership positions. Mapositions avari kuoccupy eleadership ari at 15% or below, izvo zvifudzo zvinotarisirwa pabumbiro redu remutemo ratinoti constitution, iro rinotaura kuti madzimai nevarume vanofanira kunge vane mukana yakaenzerana 50% pamaleadership positions.
Kunze kwenyaya dzezvemaleadership positions, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pezvemamwe matambudziko amakatarisana nawo semadzimai.
Zuva iri rokuuya pamadzimai emuZimbabwe akaremerwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune nzara, vana chekupa vana, vana havasi kuenda kuchikoro, vasikana vari kumitiswa nenyaya yekuti maskuti havasi kuafoda, uyezve havana zvekuenda vadya kuchikoro, savanopedzisira vakuopta kuenda kunororwa zvavo. Totarisa inguva yekuti madzimai ari kutadza kuita access kune yatinoti pachirungu
tinonzwa vanhukadzi vachiti vanhurume ndivo vari kumbunyikidza kodzero dzavo. Pane vamwewo vanhurume vanoti vakadzi vakabatana vanokwanisa kuzvipa mikana yekuzvisimudzira. Nyaya iyi yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi inogadziriswa sei, uyezve ndiani anofanira kutora matanho ekugadzirisa nyaya?
Maonero angu, machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya yelack of political will from maleaders edu, kusatongoda chaiko chaiko, because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu, vanhu vangowana mvura yakachena. Machallenges atiri kunyanya fesa ari kukonzereswa nenyaya dzekuba chaiko chaiko kunoitwa nevatungamiriri venyika. And zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzikise maresponsibilities avo. Kunana South Africa, kunana Rwanda, munomasika kunana Botswana, hakuzoita zvekuti munhu anongodya 1 meal pazuva makuseni oswera masikati pamozongodya manheru pamukana, kuti anodya manheru masikati nemakuseni oswera nenzara. Zvemuno muzvazonyanya up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Howe weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zuva reInternational Women's Day. Takatarisa zviri kuitwa nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. Tabatashwa kwa magumo yechirongwa chedu cha nasi. Iwe inesu zakari mangwana. Anukuweni kaine mufaro. Ndini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC. Ndi kusiemi na ntungabili nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 10 kumbimbitho 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba lomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela eHarare izolo sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla.
Abantu bakanya besethukile ngenda yokuthi ukubaleka akwenzileyo zakazi ukuthi ubuye wabonana lobani lozibani anabo bantu abangagcina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabe vele sebeubambi.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula umnumzana iTaitsa Mara.
Akudingwe kucazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyiTai. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi babonga. Yiyo leyo mbiko esiyidinga.
Abasakhulayo besifazana bathi balokhu bengawatholiswa amathuba okuzithuthukisa lanxa uhulumende esithi uyazama ukwenza lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba silomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela se-Wilkins eHarare izolo sibikwa sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla. Umuntu longo isilisa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha njalo ubesedingwa ngamapholisa labezempilakahle. Obona ngezempila kahle kukansili ya Harare uDokotela Prosper Chonzi utshele umsakazi weZBC ukuthi lundoda uhloliwe namuhla njalo ubekhangelelwe ukwaziswa ekutshoneni kwelanga ukuthi ulawo nalo umkhuhlane kumbe umsulwa. Lundoda uvele kwele Thailand kumalanga angamachumi amabili edluleyo. Kwele Thailand umkhuhlane we-coronavirus usubulele umuntu oyedwa kuphela. Emhlabeni jikelele usubulele abedlula kancane inkulungwane ezine 4095. I-coronavirus ihlasele emazweni achiyeneyo agoqela ele-South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Sixoxele ukansila weZivarasekwa kuward 93 kuward 39 eHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe yena othi uzulu waleli dolobho kasahlalisekanga ngalomkhuhlane.
Abantu bakanya besethukile ngenda yokuthi ukubaleka akwenzileyo zakazi ukuthi ubuye wabonana lobani lozibani anabo bantu abangagcina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabe vele sebeubambele ukuthi ungagcina suthini usiya kwabanye labo. Yikho besethu abantu
iWilkins isibhedlela senu njengekhansili yeHarare ukubaleka komuntu lo izolo galiboni ukuthi kutshengisa isidingo sokuthi mhlawumbe kube le security kulesi sibhedlela?
ya iliqiniso isecurity ifuze ibe khona kodwa angazi lakho ukuthi kuhambe njani ukuthi kwenzakale lokho ngoba ekuhlalisikeni kwendawo le vele isecurity ikhona kodwa uyazi nawe ukuthi umuntu akayisiyo machine umuntu olengqondo ocabangayo ongadinga ukuthi uma efuna ukuthi ayenze lutho njengokubaleka okwenziwe ngalo angakuhambisa njani acine la eseke waphuma ngoba le ndawo ithiyene le prison yindawo ebanza nabo abafuna ukulashwa okuthi laye ukuyabe engemuntu ogangelelwe ukuthi ugangelela naye ukuthi athini alashwe ukuthi isecurity sicina ingazathi akayitayiti njengaleyo eseku-prison services.
Abantu abaningi kabamthembi uhulumende bathi uzama ukuvimba udaba lwe-coronavirus lolu ngiphe umzekeliso. Kulomuntu obhubhe kunsukwana esanda kwedlula owayelempawu zomuntu ole-coronavirus. Lo muntu ubikwa wabhubha esendleleni esiya esibhedlela se-Wilkins. Kodwa uhulumende uthi watholakala engelalo igciwane le-coronavirus. Uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lomkhuhlane lo?
Uma ngikhuluma ngokusuthiseka kukahulumende ngendaba zomkhuhlane, ungaba uphi noma uphi, hayi umuhle kakhulu uyasuthiseka. Yikho libona silamanye ama-organization afana nabo-WHO lebo UNICEF lokubunye amanye organization anjalo anceda uhulumende at national level.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngukansila wezivarasekwa kuward 39 eHarare. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekabinethi ukuthi akukabi khona ohlaselwe ilo mkhuhlane namuhla. Kodwa uthe bangamakhulu phose amabili 195 abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ngoba beke baya emazweni alomkhuhlane lo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula omunye wababephatheke emkhankasweni wokulwela amalungelo kaZulu umnumzana iTai Tsamara. Yena osefikise iminyaka emihlanu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngama-CIO. UTsamara wathunjwa ngo-2015. Kubika uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma ezizwisa usizi emkhosini womthandazo wokukhumbula ukunyamalala kukaZamara olokhu engaziwa ukuthi ungaphi lokuba usaphila na loba hatshi owenzelwe eDutch Reformed Church eHarare ongenwe ngabavele kumanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu owe-Human Rights NGO Forum. Unkosikazi Shefra Tsamara uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuba lokhe engaziwa lapho akhona umkakhe. Lakunina ka-Itai unkosikazi Benhilda Tsamara yena okhalaza kumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba enze wonke okusemandleni akhe ukusiza ekuthini avezwe umntanakhe. Omunye wabasebenza lo-Itai emkhankasweni wokukhuthaza ukususwa kowaye ngumongameli Robert Mugabe owe-Occupy Africa Unity Square OAUS uCharles Nyoni ugcizelele lokuthi bengasafuni ukubuthana njalo bekhumbula omunye wabo befuna avezwe.
Uhulumende wethu okhokhelwa nguMnangagwa uyakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayi, njalo kumele azimisele ukuthi ayinike imoli yakoZamara iclosure yokuthi bathole ukubhihliza impahla zikayithayi, njalo nokuthi imoli yakhe imove forward. Lokho kokuthi babe lokhu bethule kungabi nama report ukuthi ba investigator kumbe vele bayenzani, ayisiyo into e right. So nathi siyavumelana lakho njenge Occupy African Square, sizimisele njalo ukuthi nxa bengasozi bathatha i position eyokuthi ba investigate ikesi le, sizangena lathe emgwaqweni sitshengisele, siwatshengisele ukuthi hayi asithabi ngalokho abakwenzayo.
Umabhalane omkhulu ogatsha lukahulumende lokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, utshele izizalwane zeZimbabwe ukuba uhulumende engafuni ukuba kube lo yedwa nje oyisizalwane seZimbabwe onyamalalayo kungaziwa lapha khona. Omunye wabake bathunjwa wanyamalala okwamaviki amathathu, umqondisi weZimbabwe Peace Project ZPP, unkosikazi Justina Mkoko, uthi kuyadanisa ukuthi isimihlanu iminyaka lokhe wanyamalalayo uyitayi lanxa uhulumende wathembisa ukwenza konke okwakusemandleni akhe ukudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Akudingwe kucazululwe, isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyitayi. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga, ngoba kudala besiya kudalelwa umthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo, lalowana owaphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni.
Ngemva kokunyamalala kukaZamara, abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights badinga ukuthola isiqondiso somthethwandaba waphezulu owe High Court sokulaya amapholisa ukuba amdinge ngokuphangisa, kodwa kuze kube lamhla lokhe kungakenziwa lokho. Uyitayi Zamara wathunjwa mhla ka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015 eyegelwa inwele emzini weGlenview, lalamhla lokhu akaziwa lapho akhona. Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezigoqela eye European Union bethule imibiko besola ukunyamalaliswa kwabantu elizweni abagoqela uZamara, uhulumende esithi kazi lutho ngabo. Abaphatheke kulomkhankaso bakubeke sobala ukuba lo kumele kube ngumnyaka wakugcina bebuthana ukukhumbula omunye wabo uItayi, yena ongaziwayo ukuba ungaphi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
EliZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day ngesonto. Abesifazana abaningi bekhala ngokuswela amathuba okuzithuthukisa. Kodwa umphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza konke akwenelisayo emizameni yokuphakamisa abesifazana elizweni. Asizweni amazwi akhe.
Usuku lolu siyaluthakazelela kakhulu ngoba yilo olwenza abantu bananzelele ukuthi omama baqakatheke kanganani. Yibo abenza ilizwe kumbe umuzi kumbe isigaba sibe khona. Kwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe o-ministers of state lama provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, ama-minister amahlanu ngomama. Uma sewu-7, 54% ngomama. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abalamabhizinisi abo amakhulu lapho lokhu sesebafitshane.
Lobe kunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana. uMike Wobe weStudio 7 uqoxelo lwela amalungelo oluntu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kavumelani lamazwi kankosikazi Nyoni.
Hayi nicho, lawo ngamanga alihlaza nje akhulunywa ngokuthembisela ukuthi uhulumende uthulithukeza abomama. Ngoba singakhangela nje uhulumende siqalisa phezulu kupresidium, akula ngitsho la yedwa umuntu oyisifazane. Kuze kubuye la kuministry yakhe yena, wuphi umuntu oyisifazane asemkhulumile kathesi ukuthi uzomthiyela ukuthi asala asenze umsebenzi wakhe. Kala ngitsho la yedwa umuntu asebenza naye kumbe amkhulumayo. Sibuye siye kuma-university la akhulumayo, bagcwele osisi labomama lapho abaqedayo isikole abangena msebenzi abahlezi abangena lithoni yokwenza. Kodwa akuncedi lutho nxa siphonge ukukhuluma sithi kuma-university, kodwa endaweni ezisikhundleni nazombisazwe singabaphi. Kanti-ke ukuthi labo bangile kuyinto ezombisazwe ukuthi sibone ukuthi bayakwanisa na ukukwenza.
Sikhangele okwenzakalayo elizweni, ubona ngani abesifazana bayathola na amathuba okuzithuthukisa?
Hayi ngitho abesifazana kabakawamatholi nje amathuba okuthi bathuthukise labo, ngoba singakhangela kuleli lizwe eleZimbabwe abaningi bakhona bayasebenza yenitho anyali, kodwa basebenza imisebenzi engelangqondo eyokuba ngabantu ababhalayo lokuphusha amaphepha lokuphushani. Kodwa ezikhundleni esingathi ezikhii lapho okubekwa khona ama-decisions akula abomama abakhona ezikhundleni, abakhona abalithwana abaningi bakhona. Hayi babakho njengombonisi engithi ngisewona ukuthi kupresidiamethi akula ngitho namuntu wesifazane.
Sike saxoxa labantu abalwe lamalungelo abesifazana, bathi ungakhangele okwenzakalayo elizweni ngesikhathi esiningi abancindezela amalungelo abomama bangabantu abesilisa. Ulawo inamazwi okunikeza abantu abesilisa abalokhu beqhubekela phambili bencindezela amalungelo abomama?
Ebantu babesilisa ngithi hayi bobaba, akumelanga sibe sincindezela okumama ngalezi zikhathi sesizwe, ngoba omama baqakathekile ukuthi baphiwe amalungelo abo. Njalo nakibo bakomama nje ngithi hayi masingagijimi-ke ukuthi inkinga elabo baba, ngoba inkinga iqalisa ekuthini omama yibe bodwa nje abangakwaziyo ukuthi babangani bami babe bantu mini.
Kukhona na okungenziwa ngabesilisa ukuthuthukisa abomama?
Ye hayi, kwabesilisa nje ngithi hayi bona abesilisa asipheni bomama ithanti yokuthi labo bake bangene endabeni ezithungamele ukuthi sibone ukuthi hayi into ezihluphayo elizweni lethu ezifana nabo-corruption nanani lokhu kwenzakalayo kungeka kwenzekala yini ukuthi ongoba omama nxa betshontaka batshonti kuceda isitheko senkembizeni batshonta bethiya, kodwa thina amadoda nxa sitshonta vele siqede le sitheko senkembizeni.
Umnumzana Charles Nyoni ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana la ngokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhla ka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana, liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe? Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Thokaza muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lwegciwane le-coronavirus eselisabalele esigabeni eziningi zeMelika lukhanyazo lungenela kunkulumo zezombusazwe. Izolo ntambama odinga ukumela ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka, uSenator Bernie Sanders usole umongameli Donald Trump ngokungaphathi kuhle udaba lolwazi oluphathelane laleli gciwane. Umphathi ntambo bona ngezempila kahle kwele Burkina Faso uthi kulomuntu lomkakhe asebefunyenwe vele gciwane le coronavirus. Ababili laba abayisizalwane zakulelo lizwe babanjwe leli gciwane esilindweni sendizamchina bevela kwethekelela kwele France. Iziphathamandla zakwele Uganda zona zibika ukuba kulabantu bakulelo lizwe abangamachumi phose ayisikhombisa 69 abavalelwe edolobheni le-Wuhan kwele China lapho okuqhamuke khona i-coronavirus. Abazali babantu laba lokhe becela uhulumende we-Uganda ukuthi abahlenge. Singeneke kweziphathelane lomnotho welizwe sizwe ukubana uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni lamhlanje.
Abantu abaningi lamhlanje batshone ezilindweni zamabhasi kobulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha ediesel. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangele ukuthi kube lengxabangqoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa ezimota kukhanya kuqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke lamabhasi la uthiwa ngamazupho kathiphileyo kahulumende akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngahamba esitolo abakade eziye empumalanga kwedolobho bathene bemile khonaphana kula mabhasi ukuye ko-hyper njalo ngapho abagada khona eziqonda entshonalanga kwedolobho lakobulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okokuthi as kwaziye ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu ukubona ke uzulu esukuluzeka kangaka ke beswela kama izimota lamahambele ukuthi baye ezindlini nxa udubo ke lwamafutha idizili lepetroli.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende engowe MDC uthi udubo lolu lwenziwa yikuphanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Labo abantu nxa besiyathenga ngale into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa njengendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyikuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese ngisithi-ke i-cost yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare i-markup price engiyayifaka ngenganani. Ungayikhangela ifuel ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka kudola 10 cents kulabo okuthiwa yibo abachiphe kakhulu idola 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa ngedola 50 cents ngelitha linye ele diesel. And then-ke ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something nge-swipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar, asifuni ukukhuluma nge-rate leyana eyokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bethi lo ngumntu akazibani othi la ithola imali e-Reserve Bank eyenziwa nguhulumende okhona we-ZANU PF nabantu azonana labo. Kodwa asikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle. Nxa ngifuna i-US dollar kathesi nxa ngifuna ukuthi ngiyethenga ifuel yokuthi ngisuke lapho engikhona njengelunga ledale lephaliyamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, ngiyila lapho engingayithola khona, lapho ithengwa khona nge-eco cash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono ukuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Ngathi vele kusukela mina kuphelileyo amakhiwe lokusiwa mathe uhulumende wayelokukhuluma ukuthi uzakwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezinikezwe ukuzengisa amafutha kodwa amafutha akhona lokhu esileyo. Into engiyibonayo ukuthi mina uhulumende wethu kafanele angangeneli endaweni yomuntu ozithengisela izinto zakhe. Nxa ngingavula mina isiteshi sokuthengisa ipetroli ngiyabe vele ngikwazi ukuthi imali ngizaziwa ukuthi ahambe ebhenki yami ngiyekhuma lawo banginikeza imali letha ku-credit ngiyedi ifike lapho engikhiphe khona. Lokhu ukuthi uhulumende ngapha uphethe isikhwama sama-US dollars e-reserve bank ngapha uyacontrola i-supply emabhuku storage tanks kutho ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu makayekele nxa enikeza nxa kuthiwa kuyanikezwa izimali ezangaphandle kwelizwe kade ihambe emabhenki emabhenki abanikazi beziteshi ezithengisa amafutha yibo abazahamba bekwenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control yephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminingi yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke kodwa kukhanya kusehlula. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Indwendwe zabantu abadinga ukuthenga impupho seziqalisile njalo izitolo eziningi koBulawayo. Lokho kungemva kokuba abantu sebesesabela ukuthi intengo yempupho ingabuye iqanse njalo. Kubika uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association bathi indwendwe zokuyalayinela impupho ezitolo ziveza kamhlophe ukuba uhulumende sehlulekile. Okhulume emele linhlanganiso ngumnumzana Effort Ncube.
Amalayini empupho esiwabona aveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Abantu bazama ngayo yonke indlela benethwa lizulu ukuthi bondle abantu babo. Ungaya esitolo lesitolo ufice indwendwe zinde zithaya khonale belandelela impupho beyidinga phansi phezulu bengayitholi. Abayitholayo bayitholi sibiza inkalakatha yemali emgwaqweni.
Umnumzana Sean Joe isakhamuzi sakoBulawayo uthi impupho sithengiswa phandle kungazakali ukuthi iphume njani ezitolo.
Inhlupho lompupho lo siyiproblem. Abantu sebedubeka sebethenga impupho edulayo. Ingaphuma ngathi eseshop enyi ama big shops ona lawo. Yabe sithengiswa phandle. So abantu sebezothenga phandle. Ukuthi iphume njani phandle awaziwa.
Unkosikazi Nosipho Mdluli ngomunye wezakhamuzi zakoBulawayo othi bona sebesizakala ngokuthunyezelwa impupho evela eSouth Africa.
Lama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngaye emashopu. Sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Dumisani Sibanda uthi ukusilela kwempupho kubangela uZulu ukuthi ahlale esevalweni.
So ama shortages abanye labantu ukuthi do i behavior pattern ichinje ba hode nxa becabanga ukuthi izashota kumbe nxa becabanga ukuthi iprice izakhwela. So kade sokungenza kathi abantu bayagcina impupho bemelela ukuthi iqale ikhwela.
Obona ngokukhitshwa kwembiko enhlanganisweni yeGrain Millers Association of Zimbabwe iGMAZ umnumzana Garikai Chawunza uthi intengo yempupho kayekakhwezwa basalinde uhulumende ongakabhadali ingxenye okumele ayihlawulele ekuthengeni umumbu phandle welizwe.
We are glad to announce that we have so far managed to import 10,000 metric tons of maize from South Africa. We are however waiting for a
release. Sesanelise ungeniswa umumbu onganga 10,000 metric tons ovela kwele South Africa. Okwamanje kodwa sesilindele ukukhangelisiswa kwentengo yempupho lebhadalelwa nguhulumende. Sibe sesiyingenisa impupho ezitolo. Uhulumende ulesikwelete sethu esabacholayo esidlula $120 million okuyikho wenza kube nzima ukuthola impupho ezitolo. Lalo igciwane le coronavirus lelo selincindezele imizamo yethu yokuyadinga umumbu lengqoloyi kanye lerayisi emazweni asempumalanga. Kodwa ke njengeGMAZ lokhu esizimisele ukwenza umlando wethu ukuthi senze sobala ukuthi uZulu kalambi.
UZulu wakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe uthwele nzima ngokuswelakala kwempupho. Iningi labantu liveza ukuba licina libanjwa ngamandla ukuthenga kulabo abathengisa ezitaladeni kumbe emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu ngoba ezitolo ingatholakali. abakhangelele amalungelo abathengi bathi indwendwe ezikhona ezitolo ziveza sobala ukuthi uhulumende sehlulekile ukunakekela uzulu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele, siyabonga bathabile olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.